Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 15/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvino iyi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Murombo zvikuru nekurasikirwa Resident Minister Mai Gwaradzimba. Taisenza tese zvakanaka chose. Panguva ine shuviro zvikuru ikona gutare kwamutare richienda mberi. Tino urombo zvikuru. Haikurudziro yedu kuti vanhu nenyaya yeCOVID devanhu vazvibata.
Zimbabwe inorasikirwa nemagamba ehondo maviri kuchirwere cheCOVID-19 anoti amai Ellen Gwaradzimba pamwe navamoton Maleanga.
Kushema deaths. Those are not for yesterday only. Those deaths are from Nangare Nemaumatezi Pamashuna.
Mukuru wezveutano kuMashonaland West opikisa zvakaburiswa nehurumende pauwandu hwevanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu iri.
Nhasi vapa mutongo wekuti vamafume vanofanirwa kuti vapiwe bheo uye vanofanirwa kuti vabhadhare mari inoita iyo 40,000 mari yemuZimbabwe munomu nekuti vagarezve paadresi yavakapa mapurisa vachinozviratidza kumapurisa ekusaku nechishinu chega chega.
Vakambomiswa basa sameya weHarare vaJacob Mafume vanopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kuchema magamba maviri ehondo anoti gurukota reManicaland amai Ellen Gwaradzimba nenhengo yezano PF Central Committee vaMorton Maleanga avashaya nhasi muHarare mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvechidiki netsika vatinoda machakaire vatsinira mashoko aya nhasi pamwe chete nasachigaro wezano PF mudunhu reManicaland vaMike Madiro. Vaviri ava vati amai Gwaradzimba vashaya nechirwere cheCOVID-19. Amai Gwaradzimba vakatakurwa nechikopokopo svondo rapera varwara zvakanyanyisa vachiendeswa kuchipatara kuHarare uku vazoshayikira. Nengu ye zano PF Central Committee muManicaland uye muzvina bhizinesi vaisa mupfumi vati sedunhu vatoisa chikumbiro kuzano PF Politburo kuti amai Gwaradzimba vaitwe gamba renyika.
We have lost our gallant fighter. Akunyora matsamba ekuti vaitwe national hero. Saka as you are aware kuti mazuva acho anenge ari madiki kuti vanga vachivigwa. Saka rufu nderwedu, nderomba medu, nderwe mudistrict medu. Saka ndakukumbira vanhu vese toarrange a bus. Kana utano wako usina kumira mushe, please usaende.
Vamadiro vatiwo venderasiwa namai Gwaradzimba richanetsa kutsiva. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vatiwo dhorobha reMutare rarasikirwa kwazvo nemunhu aishanda zvakasimba uye ane rudo. Vatandi vati chinonyanya kurwadza inyaya yekuti kushaya kwamai Gwaradzimba kunotevera kwemunyori weguta vaJoshua Maligwa nekwaprofesa Munashefurusa mukuru weAfrica University.
Ina urombo zvikuru nekurasikirwa Resident Minister Mai Gwaradzimba. Taisenza tese zvakanaka chose. Panguva ine shuviro zvikuru ikona gutare kwamutare richienda mberi. Tino urombo zvikuru. Haikurudziro yedu kuti vanhu nenyaya yeCOVID dai vanhu vazvibata, dai vanhu vakwanisa kuramba vakapfeka mamasiki avo vachigeza maoko nguva yega yega. Maintain our social distance. Nekuti hei dambudziko iri ihombe chairo, rinotoda vasheko yashinga kuti tikwanise kubuda pariri.
Amai Gwaradzimba vakamboshanda kuUniversity of Zimbabwe nekuAfrica University vasati vaitwa gurukota reManicaland mugore ra2018. Harisati zvozivikanwa kuti amai Gwaradzimba vachavigwa riini. Mufi uyu akazivisa paramende gore rapera kuti airwara nechirwere chehigh blood pressure uye chemoyo asiya vanakomana vatatu vabvezera vanoti Remembrance, Victor Natsitsi, Victor Natanaswa pamwe nevazukuru. Murume wamai Gwaradzimba vatire vagwaradzimba vakashaya makore akati kuti apfuura. Zvichakadaro rimwe gamba rehondo yerusununguko uye vaimbo vegurukota rehurumende vamoton Maliang'a vashayawo zvakare nhasi necovid-19. Vamaliang'a vashaya vava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Vamaliang'a ndivo vakava munyori wechidiki wokutanga muZANU-PF muna 1964. Gore rakatevera vamaliang'a vakasungirwa nyaya dzematongerwo enyika vakakandwa mujeri kwemakore gumi. Pavakaburiswa mujeri vakaenderera mberi vachiita zvematongerwo enyika. Pakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vamaliang'a vakaitwa nhengo yedare reseneti uye vari mutevedzeri wegurukota rehurumende. Vakashanda mapazi akasiyana-siyana muhurumende. Vavashaya vanga vachiri nhengo yecentral committee yeZANU-PF. Mufi asiya mudzimai nevanakomana vaviri nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vanhu makumi maviri vakafa nechirwere checovid-19 mudunhu reMashonaland West neZuro, pavanhu makumi mana nevanomwe vakafa neZuro wakare nyika yose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kufa kwevanhu ava kwakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose pamazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu, kana kuti 636. Uwandu hwevanhu vafa uhu muzuva rimwe chete hwakawandisa zvisati zvamboitika kuti vanhu vakawanda kudai vafe muzuva rimwe chete. MuHarare chete makafa vanhu gumi neZuro, vanomwe kumaNicaland, vashanu kumaShonaland East, vaviri kumaShonaland Central neMasvingo, munhu mumwe chete kuBulawayo, uye matunhu anoti Matabeleland South, Matabeleland North neMidlands haana vanhu vakafa neZuro. Vanhu chiuru nezana rine makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi neZuro nyika yose. Hurumende yakazivisa neZuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru makumi maviri nezvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevasere, kana kuti 25,368. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezvina nemazana manomwe ane gumi nezvina, kana kuti 14,714. Vanhu vachiri kurwara vasvika pavanhu zviuru gumi negumi nevasere, kana kuti 10,018. Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Tapiwa Dliwayo, vanoti hachisi chokwadi kuti vanhu makumi maviri vakafa muzuva rimwe chete. Dr. Dliwayo vanoti vanhu ava vakafa mumazuva akasiyana uye vachagadzirisa nyaya iyi. Patabvunza kuti vanhu vakafa ava vakawandira kumaruwa here kana kuti kumadhorobha, Dr. Dliwayo vanoti havasati vave nezvinyorwa kubva kumatunhu madiki kuti vazive kuti vakawanda ndevekupi. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota muhurumende yobatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanoti kusiyana kwenguva inouya manhamba kubva kumatunhu akasiyana kunoita kuti pabude mamwe manhamba akabatanidzwa, asi hazvishandure zvinenge zvakaitika. VaMadzorere vanoti zvinongokanganisa mafambiro ebasa mudunhu uye zvinopa mufananidzo usiri iwo pane vanenge vachishanda nemanhamba chete.
Hongu, zvinoitika zvikuru zvokuti izvo dzimwe nguva imwe district kana mama district anogona kunononoka kupinza mafiga ozongopinda akawanda nezuva rimwe chete. Saka toona kunge vanhu vanyaya kufa vakawandisa nezuva rimwe chete. Takutarisa graf racho tinogona kuvhundutswa nespike yatinoona pazuva iroro, asi toona mamazuva ane mafiga ari very low. Zvinhu zvinoitika pakuripota nepakufamba kweinformation inononoka. Asi anongokurudzira ndechekuti ngatitarisei marolling figures avo evhiki imwe neimwe nemaaverage avo epavhiki. Zvinogona kutibetsera kuti tione kuti graf redu rakanatsa kunaka kupi richitsvenenzvereka.
Kupesana kuri kuita wandu wakaburitswa nezuro nehurumende nemamiriro ari mudunhu remashonal and west sezviri kuitaurwa naDr. Zviwayo zvinosiya vanhu vaine mibvunzo yakawanda pauwandu huri kuburitswa zuva nezuva. Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa tsanangudzo izere kubva kubazi rezveutano sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 nemuchinoi ndini Nunurai Jena.
Meya veHarare vakamiswa basa vaJacob Mafume nhasi vabhadhara zviuru makumi mana zvemadhora emuno munyika semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya dzeuori dzavari kupomerwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro rapava Mafume mukana wekubvisa mari yechibatiso zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare iri muna zvitagore rapfuura mushure mokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate muHarare. VaMafume vakasungwa vachinzi vainge vapindira pakuferefetwa kwenyaya yavari kupomerwa yekuti vakapa nzvimbo dzekuvakira dzimba kuhanzvadzi yavo muzvare Rotina Mafume pamwe nemumwe mushandi wekumahofisi avo muzvare Rutendo Muvhuti ivo vasingakodzeri. Gweta ravaMafume vatonderai bhatasara vati vatambira nemufaro mutongo wedare.
Nhasi vapa mutongo wekuti vaMafume vanofanwa kuti vapiwe bheo uye vanofanwa kuti vabhadhare mari inoita iyo 40,000 mari yemuZimbabwe munomu nekuti vagarezve paadresi yavakapa mapurisa vachinozviratidza kumapurisa ekusaku nechishanu chega chega. Uye kuti vasaziringe kana kutaura nemawitness munyaya yavo.
Vabhatasara vazivisawo kuti utano hwavaMafume hwave nani mushure mokuonekwa nanachiremba svondo rapfuura vasinganzwe zvakanaka.
Utano hwavaMafume hwave nani pane zvavakanga vari svondo rakapera vanenge vari kuita zvinenge zviri nani. Asi munongozivawo semunhu ari muzvinhu hazvibva zvazonatsotonaka zvachose chose vanenge vachinge ramba vaine kakugunun'una nemagariro avanenge vakangoitawo ikoko kuti vanogara vakawanda museo imwe chete zvinova zvinhu zvinogona kuti vanhu vatapurira neutachiona ihwohwo hwecovid-19.
Mune imwewo nyaya mumiriri weZengeza West muNational Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala avo vari kupomerwa mhosva yekunyora manyepo padande mutande ravo reFacebook vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Pamutongo wavo mutongi vangoni nduna vati vaSikala vanogona kupara dzimwe mhosva dzakaita sevari kupomerwa kana vakatongwa vachibva kumba. Rimwe remagweta avo vaJeremaya Bhamu vati vave kukwira kudare pamusoro nechikumbiro chavaSikala chekuti vatongwe vachibva kumba. VaBhamu vati vaSikala vachadzoka zvakare kudare musi wa18 kukadzi.
Pari zvinotapiwa date ra18 February paine tarisiro yekuti kana lockdown isati yapera tinenge topiwa rimwe zuva, asi kana ichinge yapera pane tarisiro yekuti nyaya inogona kubva yatanga zuva iroro.
Mune imwewo nyaya mutauri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere avo vari kupomerwa mhosva imwe navaSikala vacharamba vari mutirongo kusvika nemusi womuvhuro svondo rinouya apo dare ramagistrate richapa mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya vari kupomerwa. Mune imwewo nyaya mumatare mekare mutongi wedare pamusoro Justice Benjamin Chikowero vaisa parutivi mutongo wavo pachikumbiro chevaimbi Arnold Kamudyariwa anozivikanwa nerekuti Fandan, Tafadzwa Kadzimwe anozivikanwa nerekuti Levels naTinashe Chana Chimwe kana kuti Dhama avo vari kupikisa mutongo wakapiwa nedare ramagistrate mushure mokubatwa nemhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vatatu ava vakaita gungano remumhanzi kumatapi kumbare musi wa31 zvita vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mokubvuma mhosva yavo. Vatatu ava vari kupikisa mutongo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Zvinhu muAmerica zvichiri zvakaita manyama amire nerongo mushure mekunge nhengo dzedare reHouse of Representatives dzavhota dzichitenderana kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo uye vanofanira kumanikidzwa kuti vasiye basa. Asi kuti vaTrump vasiye basa, kwasara mazuva mashanu chete kuti vaJoe Biden vatore mhiko, zviri kudare reSenate iro rine nhengo dzebato ravo remaRepublicans dzakawanda kuti rivhote. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNicholas Mada, chizvarwa cheZimbabwe chiri kudunhu rePennsylvania.
Pari zvino handikwanisi kushamisika kuti zvinokwanisa kuita kuti vaTrump vanokwanisa kumanikidzwa kuti vasiye basa kuburikidza nemhirizhonga yakaitika, nekuti ndinodaro nenyaya yekuti mhirizhonga iyi yakatirimutsa vatungamiriri vemapato maviri, maDemocrats nemaRepublicans, zvinova zvinhu zvanga zvisisaitike zvakanyanya mazuva ano kuwana vamwe vatungamiri vanobva kune rimwe bato vachimira nevamwe vari kune rimwe bato. Asi iye zvine zvataona zvarakidza kuvhunduka kunoita kuti maDemocrats vasimudza nyaya iyi kulower house ichizoendeswa iye zvine zvikaya kuenda kuupper house. Zvinhu zvinokwanisa kuitika chaizvo, machances acho anenge akatisimbei, because tinonzwa futi kuti kune vatungamiriri kumaRepublican vari kutarisira uye vakava nekugumbuka kwakanyaya nezvakaitika zvinhu zvakapera. Saka yes, zvinokwanisa kuitika.
Mungati makashamisika here nedanho rakatorwa neHouse of Representatives dare repasi kuti vaTrump vabatwe nemhosva yekutyora bumbiro remutemo vakaitwa iyaya tinoti pachirungu impeached?
Handioni sekuti dare remaDemocrats rine zvarakanyanyokanganisa, nekuti pane zvavaramba vachiona zvine chekuita nekuchengetedza runyararo. Saka mhirishonga yakaitika yakatyisa pasi rose. Ndinovimba kuti vane donzo rekuti zvinhu zvakadaro zvisadzokororwa zvekare, nekuti zvinhu zvinotyisa pano pasi pedenga, kunyanya kana zvaitika munyika ino inotarisirwa kuti inyika ine demokrasi iyo iri kuponesa vanhu vakawanda.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaNicholas Mada vachitaura vari kuPennsylvania muno muAmerica, naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikoro zvakazvimirira zvakawanda muKenya zvakavhara munguva ino yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Asi zvimwe zvezvikoro izvi zvava kushandiswa nedzimwe nzira dzakaita semabhizimusi ekutengesa zvinhu, kusanganisira bhizinesi rekuita mabhokisi ekuvigisa vanhu vafa. Zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa kuUganda neZuro zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni vari kutungamira zvine mutsindo, vachiteverwa nevari kuvapikisa vaRobert Kyagulanyi vanozivikanwa nezita rekuti Bobi Wine. Asi nepfenyuro yeBBC inoti vaKyagulanyi vatozivisa kuti havasi kuzotambira zvabuda musarudzo pane inonguva, vachiti ndo vasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Asi hurumende inonzi iri kuti sarudzo dzakaitwa murunyararo. Nyaya yekuramba kutambira zviri kubuda musarudzo mavhota achiri kuverengwa inyaya inonyanyonetsa musarudzo dzakawanda dzinoitwa munyika dzakawanda muAfrica, kusanganisirawo Zimbabwe neAmerica rwendo runo. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zviri pachena kuti vaMuseveni vachawana mavhota akawanda kunyange hazvo zviri pasi, zvichiratidza sekunge vanhu vakawanda munyika iyi havasi kufara neutungamiri hwavo. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Tingati vaMuseveni vangoita zvakachitarisirwa nevazhinji kuti vachawana mavhoti eminana asingaenderani nezvikuonekwa on the ground kuti vanhu vazhinji havasi kufara neutungamiri hwavo, nyika haisi kuenderera mberi. Opposition yanga isi kutenderwa kukambena, Bobi Wine akasi kutenderwa kukambena, siwo vaMuseveni vanga vachiita maralis avo. Chechipiri, takaona kuti indaneti yakadzima kuti vanhu varege kufambisa mashoko zvikuru sei, mashoko anobatsira opposition kuti ikampeni. And then three, tinoonawo zvekare kuti vane chirwere chakangotekeshera muAfrica chekuti ruling party ndiyo inokontrola the electoral commission. So ndinofunga kuti vamuseveni vazvipa mavotes avari kuda ivo kuti vazvikonfirme kuti ndiwo munhu asarudzwa nevanhu asi zvatiri kuona on the ground zvinopangidza kuti ruzhinji rwevanhu vemuuganda zvikuru sei vechidiki vanga vaakuda kuti nyika iva neshanduko
asi kava maguhu tisakanganwa kuti vamuseveni munhu atungamira nyika kwemakore akawanda zvekuti vanogona kungewo wawana rutsigiro rwakawanda mumakore ese avagara sei muri kufunga kuti havagone kuwana rutsigiro irworwo
mune zvematongerwo enyika the more yaunogara mupower the less popular you become kana kuti makore akaramba achiwandisa uri kutonga vanokutsigira vanenge vachiita vashoma vashoma saka ndo zvinoitika pasi rese nechikonzero chekuti paunorapa uri kutonga unenge uchiratidzawo maweakness ako saka
tiri kuonawo kuti vabobby wine vatotanga kuramba kutambira zviri kubuda musarudzo mavhota asati apera kuverengwa zvinorevei izvozvi kana vari munhu ari kuda utongo hwejekerera
ndofunga kuti vanhu vakawanda vari kunzwira tsitsi vabobby wine nechikonzero chekuti sarudzo dzemuuganda dzinoitwa mumamiriro ezvinhu anenge akaomera opposition zvakanyanya zvekare electoral commission yekuuganda yacho iri muhomwe dzavamuseveni saka izvozvo ndo zvimwe zvinoita kuti kana pakutanga kubuda mamiracle votes iwayaya vabobby wine vanokurumidza kuti vataure kuti zvamuri kuona zviri kubudiswa izvi handi chokwadi hazvisi kuenderana nemamiriro akaita zviri on the ground
totarisawo iwo mamiriro akaita zviri kubuda musarudzo kuuganda nekuramba kutambira kuri kuita vanopikisa mungazvisiyawo papi zvichienzaniswa nesarudzo dzinoitwawo muzimbabwe
ndingati inini zvakangofanana nesarudzo dzemuzimbabwe dzekuti zimbabwe electoral commission inoita sekuti haina kusununguka vanhu vanoshandiswa nehurumende kunovhotesa vanhu vanhu vanenge vasingasarudzwe nemapato ese vanhu vanenge vari kubva kuhurumende yezanupf ende tinoziva kuti hapana musiyano pakati pezanupf negovernment saka izvozvo izvi ndiri kuona sekuti ndozvatiri kuona zvekare kuuganda
havanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare nestudio 7 Zemitambo. Chikwata cheZimbabwe chiri kupinda munhandare mangwana pakuvhurwa kwemakundano e2021 Africa Nations Championships kana kuti CHAN chichitamba neCameroon iwe iri pamusha payo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kuda kunyora peji idzva munhoroondo yenhabvu muZimbabwe nekuita chikwata chekutanga kukunda mumutambo wekutanga kumafinari eAFCON neeCHAN. Kubvira muna 1980 hapana chikwata cheZimbabwe chati chatora mapoints ese matatu mumutambo wekutanga kumakundano akakosha aya. Asi chikwata cha2021 ichi chine chirimbo chekuti chichaita izvi nekurova Cameroon mangwana pamusha payo. Nengo ye Warriors Friends Club vaJohn Bona vanofunga kuti maWarriors achaita zvishamiso kumakwikwi aya.
Ndino believe kuti our warriors they are going to surprise people and then ndine confidence kuti maWarriors edu achaita zvishamiso kumhuri yeZimbabwe and achatipa marasa anotigutsa.
Zimbabwe haisati zvekare yambodarika nharaunda yekutanga kubvira makwikwi eChan aya avambwa muna 2009. Asi manager wechikwata ichi vaWellington Pandare vanoti nguva yasvika yekuita izvi kana kutotora mukombe wacho.
Tiri kutiwo vakomana vambogadzirawo kahistiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Kunze kweCameroon, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete regroup A neBurkina Faso pamwe neMali. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRobson Mukuche vanoti Cameroon chete ndiyo inotyisa mugungano iri.
Mahosts panoita kakubirirana ipapo. Saka since they are the host, we have to be very careful. Other teams are two teams. We can meet them. Anything can come out of that.
Zimbabwe ikakwanisa kutora mapoints mana mugungano iri inoenderera mberi nemakwikwi. Manager wevatambi vaGeorge Deda vanoti vatambi vemuZimbabwe vanofanirwa kukanganwa nhamo dzekumusha voisa pfungwa dzavo mumitambo kana vachida kubudirira. Zimbabwe yatakura vatambi vayo vese vane mukurumbira vanotambira zvikwata zvemuno kusanganisira Patson Jaure, Wellington Taderera, Talent Chamboko, Ronald Chitio, Denver Mkamba, King Nadolo, Ariel Sibanda, Leroy Mavunga, Ian Nekati na Obreo Chirinda. Powell Govere, we Golden Eagles, ndiye ega wechikwata chemu Division 1 ari muchikwata ichi. Vakapedza ne Cameroon, Zimbabwe iri kusangana ne Burkina Faso musi wa 20 ndira vachizopedza mitambo yavo yemagungano ne Mali musi wa 24 ndira. Makundano aya ari kupera musi wa 7 kukadzi apo pachatambwa fainari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu vakawanda munguva yedambudziko recovid. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inorasikirwa nemagamba ehondo maviri kuchirwere cheCovid-19
anoti amai Ellen Gwaradzimba pamwe navamoten Maleanga. Mukuru wezveutano kumashanaland west opikisa zvakaburitswa nehurumende pauwandu hwevanhu vakafa nechirwere checovid-19 mudunhu iri. Vakambomiswa basa sameya weHarare vaJacob Mafume vanopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.